vanhu vezanu vajaira kungoita zvinhu zvimwe mhirizhonga nezvinokonzera mhongamupopoto, zvinhu zvinoda violence. Asi kunakidza kwazvo ndiko kuti vanhu ivava muchite vezanu PF vavashomanani. Kana tichitaura in terms of ratio, pane vanhu 1000 unenge uchiwana munhu mumwe chete wezanu PF. Saka kutaura zvavo, asi matauriro ari kuita ndeyekungoda kuti vangowanawo zvinobuda mukanwa mavo, havazvigone nokuti dzangoimbwa dzisina mazino.
Veruzhinji mungati vari kutambira sei urongwa hwemangwana uhu?
Veruzhinji nyika yese vari kutambira urongwa hwamangwana zvakajeka. Vari kutarisira uye vari kuda kuzama kuti varatidze hurumende kuti havasina kufara kuti shutdown iyi iite shutdown inopa mucherechedzo kuhurumende kuti vana vezimbabwe havachadi. Asi iyo hurumende iri kusponsor violence mativi mana enyika kuti vakanganise urongwa hwamangwana vachityisidzira nekutaura zvinhu zvisipo. Hurumende zvakare yakatumira mashoko WhatsApp platform nekusocial media vachiti urongwa huri kuitwa 29 na 30 zvichida kuedza kuda kuratidza vanhu kuti urongwa hwamangwana huchakundikana. Asi urongwa hwamangwana haukundikane nekuti vana vezimbabwe vakatsamwa vari kuda kuratidza hurumende paigere chaipo.
Saka uhu hahuzi urongwa hwekuratidzira mumigwagwa, urongwa hwekugara kudzimba.
Zvinenge zvichiitwa zvese. Vanhu vari kufanira kugara mudzimba, asi pane vashoma vachange vari mumigwagwa vachange vachiitawo maactivities zvakare. Nokuti shutdown hazvirevi kuti chiregaika kushanda. Kushanda kwamangwana kushanda kwepeaceful demonstration, kuti vachiratidza nyika, vachiratidza hurumende kuti vana vezimbabwe havachadi, vaneta nekumbunyikidzwa.